manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 11/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitepfenyura ndiri kumba. Nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nemumwe chete vakashaya nezuro nechirwere cheCOVID-19. Mumiriri weNorthern National Assembly, Vatemba Muliswa, vasungwa kumba kwavo vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Bepa naore Maverick Citizen roburitsa uori unonzi uri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rehutano rakazivisa kuti vanhu gumi nemumwe chete vakashaya nezuro nechirwere cheCOVID-19 zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave pachiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 1364. Vanhu makumi masere nevatatu kana kuti 83 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare uye vose havana nhoroondo yekuenda kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana masere nemakumi matanhatu nevana kana kuti 34,864. Vanhu vapora vave zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 29,471. Mushure mekupora kwevamwe vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 4,029. Apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huri kuramba huchiderera. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vasarivare nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvakare zvine ukasha. Nhasi mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vanga vachitarisirwa kuti vataure nevakuru vezveutano mumatunhu ose nezvamamiriro ezvinhu. Vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera kurudziro iri kupiwa yekuzvidzivirira nekupfeka mamask, kugeza maoko, kusaita magungano nezvimwe. Blessing Zulu Studio 7 Abata mukuru musangano re-Community Working Group on Health vaitai Rusike kuti tinzwe maonero avo.
Ndingati zvekudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 pari zvino zvingave zviri paviri. Chekutanga ndechekuti tese tinozviziva kuti kubvira zvatanga chirwere cheCOVID-19 Zimbabwe yanga ichisangana nedambudziko rezvekushandisa kutesta vanhu vakawanda. Saka dambudziko guru ratichinaro nderekuti our testing capacity ichiri very low nekuda kwekushayikwa kwezvekushandisa.
Izvi zvinorevei varusike?
Zvichireva izvo kuti pari zvino izvi tikatarisa mastatistics atiri kupiwa anogona kuva asiri kuenderana nemamiriro ezvinhu kunze uku maringe nechirwere cheCOVID-19. Zvichireva izvo kuti tinogona tikunge tine vanhu vakawandisa vanogona kunge vachifamba vasingatomboziva kuti ivo vane COVID-19. Vamwe vacho nekuda kwekuti vari kubatwa neyatinoti mild strain yatagara tinayo COVID-19 yanga isina ukasha hwakawanda, vari kugona kusvika pakupora vasina kumboziva kuti vakambobatwa nechirwere cheCOVID-19. Kouyawo zvekare, pari zvino izvi tine dambudziko rekuti nzvimbo zhinji dzine mafashamu emvura.
Zviri kukonzera matambudziko akaita sei takatarisana nekurwisa chirwere cheCOVID-19 zvemafashamu izvi?
Tine dzimwe nzvimbo dziri kumaremote areas. Ende kunzvimbo ikoko kunogona kuitikawo zvekare kuti kunogona kuine vamwe vanhu vari kusvika pakushaikira mungave mudzimba, vogona kusvika pakuvigwa nehama dzavo vasingazivo futi zvekare kuti hama yavo inogona kunge yafa nechirwere cheCOVID-19.
Ko vamwe vangu vachibva kunze kwenyika uko vanga vachiunzawo dambudziko rakaita sei tichitarisa pazoro rekisimusi apa?
Mazuva makesi zedu paanga achiwanda, takaona kuti akanyanyowanda mazuva ekisimusi yavanoti festive season. Apo takawana vanhu vakawanda vakadzoka kubva kumusha vachibva kunyika dzakaita sana UK ana South Africa, dzinova dzacho dzimwe dzacho akanga ari mahotspots.
Ko seiwo chirwere changa chaakunyanyawo kupararirawo munyika tichitarisa vamongo vasinawo nhoroondo yekumbobuda kunze kwenyika?
Nguva yapfuura kwakanga kwava nekusatevedza maCOVID-19 guidelines zvakanyanyisa, apo vanhu vakanga vakungoita madiro ajojina vasisatevedzere maguidelines. Saka makeses edu akava nekukwirawo zvakare. Asi nekudawo kwelockdown yazointrodhuswa iye zvino izvi, tiri kuona kuti inogona kunge iri kubatsirawo zvekare kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa neuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 96,732. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nemazana maviri ezviuru kana kuti 3.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadic ndiro zverine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni zana nemanomwe kana kuti 107 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana nemakumi manomwe nechimwe kana kuti 471,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe kana kuti 27 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matanhatu kana kuti 60 million. Mumiriri weNorthern National Assembly vatemba muliswa vasungwa kumba kwavo nhasi mangwanani vari pakati pemusangano nevatori venhau vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ukuwo mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hurumende haifaniri kuramba yakavhara nyika nekuda kweCOVID-19 vachiti inofanira kuchitsvaga dzimwe nzira dzekurwisana nedenda iri. Gordon Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vamuliswa vasungwa apo vange vari kuita musangano nevatori venhau pamusoro pemashoko ange ari kutenderera pamadande mutande pamusoro pavo nemumwe aimbove shamwarikadzi yavo. Mumwe mutori venhau apinda mumusangano uyu Nyashandoro audza Studio 7 kuti musangano wange uri pakati apo mapurisa apinda achiti anoda vamuliswa.
Tanga tiri pakati pekutora nhau, mapurisa ndobva asvika vane zirori rakazara vakomana vesapoti, ndobva vatovatora vatemba muliswa vabva vaenda navo vari mumota yavo.
Mapurisa aenda navamuliswa kuBorodale Police Station uko vanonzi vapomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCovid-19. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vamuliswa vasungirwa mhosva yekuunganidza vanhu zvisina mvumo kunova kutyora mutemo weNational Lockdown. Asi vamuliswa vari kuramba nyaya iyi vachiti musangano wanhasi wange wakarongwa nevemedia center. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vauza Studio 7 kuti musangano uyu hauna kuitwa pamedia center sezvange zvakatarisirwa. Vamuliswa vanotarisirwa kuenda kudare mangwana. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vanoti hurumende haifaniri kuramba yakavhara nyika nekuda kweCovid-19, vachiti yave kufanira kushandisa dzimwe nzira kurwisana nedenda iri. Vachitaura nevatori venhau pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, vamadhuku vati hurumende yakaita zvakanaka pakuvhara nyika senzira yekudzivirira COVID-19, asi vati nyika yave kufanira kuvhurwa.
Ndatarisa nyaya yekumira kwakaita zvesituation yemunyika yeCovid-19. Tikatiwo pane zvimwe zviri kugonewa nehurumende nezvimwe zvairi kutadza. Chairakagona hurumende inyaya yemalockdown kuti kungovharwa kuti vanhu vamborega kufamba zvakanyanyisa. Asi tikufunga kuti pamwe next week havazoextend lockdown iyoyo. Izvozvo tafunga kuti kushanda kwehurumende kwakanaka.
Asi vati havasi kufara nekuti hurumende haisi kuburisa pachena uwandu hwevanhu vari kufa kana kurwara neCovid-19. Vatiwo vanoda kuti hurumende iburitse pachena kuti urongwa hwenhomba yekudzivirira chirwere ichi huchafambiswa sei. Vatiwo bato ravo harina mufaro nekufoira kwakaita vana pabvunzo dzegrade 7, vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende yaregerera dzidzo kwenguva yakareba. Vatiwo zvikoro zvinofanira kuvhurwa kunyange hazvo kuine COVID-19, vachiti havasi vana vese vari kudzidza pamadande mutande, saka zvakakosha kuti kunze kwemachiremba nevakoti varairidzi vanofanirawo kupiwa nhomba iyi nekukasika.
Ngavaite murongwa hwekuti vazive kunyange kuine COVID kune manzvimbo dzakawanda muZimbabwe dzisingakwanisi kuita zvinonzi online education. Saka ngapanyatsoitwa tichaenda sei mberi nyange kuine COVID, vanhu vachitodziviswa zvekuonana nematichers avo, and zvingaita kuti vamwe maticha vaite vamwe vanhu vanoita izvozvo.
Sachigaro rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou vati vanobvumirana vamadhuku kuti dzidzo yaregererwa kwenguva yakareba uye panofanira kuitwa mushandira pamwe kumutsiridza dzidzo munyika. Asi vatiwo chikuru chinofanira kugadziriswa muzvikoro inyaya dzemuhoro yevarairidzi avo vasiri kufara. Vatiwo varairidzi vakatoita chisungo chekuti havasi kuzobayiwa nhomba yeCovid-19 kudzamara mihoro yavo yagadziriswa.
Hapana any engagement kuti tabayiwa rini, ende maticha haatodi kubayiwa. Ari kuti ngatimboenda ine maperu anoita vanhu vanotanga kubhadhara votanga kubayiwawo masoja, mapurisa nemasiyayo, because they don't trust these vaccines. It has not been tested. So vari kuti ngatingotedza ipeishiti yedu yatinoita, timbotangawo masoja, mapurisa nemasiyayo neekuhelta, tikaonawo vachirarama tozouya hwiva.
Mumwe mukuru mukuru mubazi rezveutano uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti varairidzi havasi pavanhu vachatanga kubayiwa nhomba, asi akati zvichaziviswa svondo rinouya mushonga uyu wasvika munyika kuti vachapinda papi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nemusi wechipiri kuti nhomba iyi ichatanga kubayiwa varapi nevamwe vashandi veutano nevakwegura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Democratic Party vari kuenderera mberi vachibudisa humbo hunoroverera vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mhosva yavari kupomerwa, vachiratidza mavhidhiyo anga asati amboonekwa anoratidza kupazwa kwakaitwa Capitol Hill nevatsigiri vavaTrump avo vairatidza ukasha hwainge hwakaipa. Mukusimbisa nyaya yavo yekuroverera vaTrump nemhosva yavari kutongwa nayo, vachuchisi vakaratidza nezuro mavhidhiyo anoratidza kuti vaTrump vakaunganidza vatsigiri vavo vakavapeshedzera kuti vaite zvemhirizhonga, vachiedza kuti sarudzo yavakanga vakundwa ipidigurwe. Kunyange hazvo mamwe masenata eRepublican Party achiti anoda kutanga anzwa mativi ose asati atora divi, mamwe masenata ebato iri ari kumira nerekuti vaTrump havana mhosva yavakapara achiti chinangwa cheDemocratic Party nechekuda kuona kuti vaTrump havafi vakakwikwidza musarudzo yezvematongerwo enyika ndokana vakawanikwa vaine mhosva. Nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Socks vaudza Tanonoka Hwande weStudio 7 kuti kunyange hazvo vachuchisi veDemocratic Party vakaratidza dare iri umbo hwakasimba, havafungi kuti izvi zvichapa kuti vatsigiri vavaTrump vachinje pfungwa dzavo.
Ndinoona kunge vari kuratidza zvakasimba kuti mhosva iripo. Nemaonero angu vemaRepublicans havasi kutombopitisa kuti pane mhosva. Vari kutongoita kunge vari kuguma kuti mhosva iripo, asi uyu munhu hatifanirwa kumutonga nekuti haasiziri muofisi.
Sei maRepublican vasingaratidzi kubvuma kuti vaTrump vakapara mhosva? Chii chinodaro?
Vanotya. Vanotya kuti yavanoti besi yaTrump inomuteera kwese kwaanoenda. Nazvo inoteera zvese zvaanotaura. Saka Trump akabuda pane any forum pese paanenge apiwa mukana akati ningi senator wekuistate munhu akaipa zvatopera. Akati ningi munhu akanaka. Vanoteteera izvo, havachatsvaga kuti vazive kuti chii chaita kuti ati munhu akaipa, kana kuti mareasons acho ane musoro here kana kuti haana evidence behind them. Vakangoudzwa vanoteteera izvozvo. Ndizvo zvavanotya kakuru kuti zvikuru kuti zvikanzi you are now on the other side, on the bad side of Trump, vanototanga kutokukampena on your next election, watove nemakwikwi akaita se akakomba kuti uhwine re-election. Saka vese vari padhuze nere-election they wanna be on his side.
Chinoita kuti vatsigiri vavaTrump ava vamati besi vari vashoma kudero kuma 33% kana 35%, chinovapa simba rakawanda kudai chii zvokuti vanotyiwa nedzimwe nhengo dzebato ravo?
Besi kazhinji chinotyisa iprimary election. Saka havatyise pageneral election, nokuti pageneral election wese munhu anenge akuzama kuti chiwane mavotes emaindependent. Saka havazove extreme sezvinoitwa nemasupporters aTrump. Asi kana usiri extreme sezvinodiwa nemasupporters aTrump, iyo 33% iyi hausvike kuti uzonzi wave mumiri weRepublican Party. You will not get that nomination. Saka kana uri senator ane nzvimbo yake and you are up for re-election, shauri kunyanyotya ndechekuti kuchazouya mumwe anoti no, ndakuda kukuchallenger for that position in a primary. Whereas vanenge vakanguva zhinji vanenge vakamirira kuti vachangomirira Republican Party vasina munhu avachallenger kuti at the primary level tikudawo kuposition yawakabata iyo. Saka zvese izvi zvinoitwa nenyaya yesetup yemaprimary election. Ndipo pane musindo wakanyanya wokuti vanhu vaTrump, even though they are 33% kumaprimary, vanenge vakati one day nekuti inenge iri Republican Party yoga.
Kana vaTrump vakawanikwa vasina mhosva, munofunga chichaitika chii pautungamiri hwavo muRepublican Party?
Ndinoona kunge simba ravo rakatoti dzikirei, nokuti vanhu vari muRepublican Party iko zvino kune vanhu vari kutobuda muRepublican Party vachiregister as independent, vamwe vari kubuda vachiti takujoina maDemocrats, asi vashoma naika kune besi yatinotaura iyi yaTrump. Asi zvikanzi Trump havana mhosva, vaTrump havana mhosva naika, handione kunge zvichaita mutsauko pasapoti iyoyi, nokuti sapoti iyi I think yatoshifta, yagara yatomuvha nezvakaitika musi waJanuary 6.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Socks vachitaura vari parunare vari kuDallas, Texas, naTanonoka Hwande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutaro zveutano muSouth Africa waZweli Mkize vakazivisa nezviro kuti hurumende yavo ine urongwa hwekuwandudza dzidziso pamusoro penhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson mushure mekunge yamisa nhomba yeAstraZeneca zvichitevera kusagutsikana nemashandiro enhomba iyi. Bepa naure Daily Maverick reku South Africa rakaburitsa mari mwezuro gwaro rinodongodza nyaya dzeuori warinoti huri kuitwa muZimbabwe nevari mumasimba izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora pagore. Gwaro iri iro rinonzi A Study of Cattle Dynamics rine mapeji 64 uye rinonanganidza huori unonzi huri kuitwa nechikwata chakasimba chinosanganisira vanhu vari muhurumende, mubato riri kutonga reZANU-PF pamwe nevamwe vemabhizimusi vanodyidzana nehurumende pamwe nebato riri kutonga. Vanhu ava vanonzi negwaro iri vari kuita huori munyaya dzezveupfumi kusanganisira kuburitsa munyika zvicherwa zvakaita segoridhe nemangoda zvinokosha mabhiriyoni emadhora gore roga roga. Gwaro iri rinoti panhongonya pehuori uhu pagere mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanonzi vari kudzivirira chikwata ichi. Izvi zviri kubuda panguva iyo sangano reTransparency International rakaisa Zimbabwe pachinhano chezana nemakumi mashanu nenomwe panyika zana nemakumi masere dzine huori hwakanyanya pasi rose mugwaro rakaburiswa nesangano iri gore rino. Gwaro reDaily Maverick iri rinoti nyaya yekupedzwa kwehuori uhu inonetsa sezvo vanofanirwa kunge vachirwisa huori uhu vaine chekuita nahwo, asi rinokurudzira vekunze kuti vaongorore zvakasimba mafambisirwo ezvinhu munyika uye rutsigiro rwemapoka anorwisana nehuori akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission, Office ya Auditor General pamwe nemamwe masangano akazvimirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pane zviri mugwaro iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vusango pamwe nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai. Tatanga nekubvunza vaCharumbira kuti vanoti kudii nezviri mugwaro iri.
Chinda right into the point yeDaily Maverick report yekateyo yavabudisa. Hazvinditadzisi kuti ndigokuudzai kuti ichi chirongwa chamukoma vedu Hope Chingono ndo vane agenda yavo yavari kuramba vachipusha havo yokutsoropodza nekubudisa dzimwe nyaya dzinenge dzisipo kuti vanhu vafunge kuti ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Athink hapasipo kutanga munoziva nyaya yedrugs iya yakazokonzeresa kuti Dr. Obadiah Moyo vazoshaya basa ravo. Zvakatanga namukoma Hope. Saka kana tichiteera tinoona kuti mukoma Hope havasi n'anga, havasi profet, vanenge vari kufidwa neinformation nehuevhe anenge vachivafidha. Ende ndakuona kuti pokutanga paya padrugs vakanga vasiri against president, but I think nenyaya yekuti mukoma Hope vakanetsana nemitemo muZimbabwe for some time vachisungwa vachibuda vachisungwa vachibuda vanenge vakutageta president wedu weZimbabwe Comrade Hiti Mnangagwa ndokwavafinda nenyaya yavo.
Maita vaCharumbira vaMuringai, munoti ine zvataurwa navaCharumbira pamwe chete negwaro irori?
Ndikuona kuti sekuru vangu vaCharumbira vanenge varotamba chisheru nechokwadi. Daily Maverick haisi kuburitsa zvinhu zvitsva panyaya dzecorruption muZimbabwe. Tinoziva kuti UN yakaita mainvestigations a1988-2003 kuCongo akaburitsa nyaya idzodzi. Taona futi kuti China iyo inonzi all weather friend yeZANU-PF yakati iyo yakatenga fodya at a rate of $9.05 per kg. Zimbabwe kwakuya ichiripota iyo kuti vakatengesera China 4.8 million kgs dzefodya, but iyo China iri kuti yakaripota 115 million something kgs. Saka tiri kuona kuti apa ZANU-PF nevanhu vari muutongwa naivo mukuru waMnangagwa vanenge vari kubira nyika yedu mari kubira kwekutanga.
vaCharumbira, mataura eminyaya yekuti vaChingono ndo vamuri kunongedza panyaya iyi, vaChingono vanga vane simba rakadii zvekuti vangazunza nyika sezvayaita izvi nenyaya yehuori?
vaChingono hapana powerful yavanayo. What I've realized is vanenge vachitaura mileage yavo yokuti vave popular, because kana ukatanga kutaura pamusoro pegovernment napresident uchiramba uchizizokorora unogona kuitisa kuti mileage yako yokuti uzikamwe itwedzere. As far as the government is concerned, kana even ivo president vedu makambo wavo here vachitaura nyaya yaHope Chingono kana kumenshona zita rake, havamensheni. Saka isu sei Zambia fanidi. We are not bothered by chimono ne zvisezva maatarendisi yake anoita.
Va muringai zvamataura yemukuti hapana zvitsva panyaya iyi yehuori. Pane zvinoshandurwa here negwaro iri kuburiswa kwaraita iyi?
Because paisa papa vanhu vanga vasina chokwadi kuti zvinhu zvakanyatsomira sei. Saka ezvinezvi kune empirical evidence. Yet not empirical evidence. You know, iri kuratidza kuti uori wakatanga karisa. Vamugabe pachavo vanga vataura vasati vabviswa pautongi kuti kwanga kwashayikwa 15 billion. Saka tirikuona kuti zvinoramba zvichienderera mberi.
Ndimbopindawo.
Vacharumbira, pindai tinzwe.
Takatora nyika. Handitika. Tikatora ivhu kuvanhu vaifunga kuti they will never leave Zimbabwe. And that's the crime we have committed. Handitika. It became a crime of our life. But we'll get over that.
Thank you.
All these things. Zviri kubva panyaya yekunzi takatora nyika yedu.
Thank you.
Nyaya yemasanctions. Zvonyaya iri kuramba ichitaya kuti economy yeZimbabwe, politics yokuZimbabwe dzirambe dziri pacenter stage.
Vamuringai, zvingagadziriswa sei nyaya dzeuori mashoko enyu ekupedzisira?
Nyaya yeuori inotanga patransparency, kuti tive transparent kana kujekesesa kwekuti nyika inofamba sei. Number one. Number two, accountability. Accountability inotanga legitimacy. Saka ngatitangire ipapa.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance mudunhu reNorth America, vaTimothy Muringai, vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Kusango vari parunhare kuCanada neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Women's round table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi munguva ino yedenda recovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nemumwe chete vakashaya nezuro nechirwere checovid-19. Mumiriri weNorton National Assembly vaTemba Muliswa vasungwa kumba kwavo vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19. Bepa Nhau reMaverick Citizen rinoburitsa uori hunonzi huri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.